Mazano ekubatsira mhuri. Kurera vana. Kurambana kunokanganisa sei vana? Vamwe vabereki pavanotadza kuwirirana, vanofunga kuti zvitori nani kuti varambane, pane kuti vana vavo vagare nevabereki vasinganyatsopindirani. Chokwadi ndechipi? Kurambana kunokanganisa sei vana? Nyanzvi dzinotaura kuti kurambana kunokanganisa vana zvisingaiti. Vana vane vabereki vakarambana vanowanzoita zvinhu zvinotevera. Hasha, kushungurudzika nekuora mwoyo. Vanonetsana nevamwe. Vanofoira kuchikoro kana kuchisira panzira. Havatani kurwara. Uyezve, vana vakawanda vanozvipa mhosva yekurambana kwevabereki, vachifunga kuti ndivo vakazvikonzera. Vanogona kunetseka kuti dai paine zvavakaitawo kuti vabatsire vabereki vavo kuti vasarambana. Matambudziko anosangana nevana vane vabereki vakarambana anogona kuramba aripo kunyange pavanokura. Anoita kuti vazvitarisire pasi uye vatadze kuvimba nevamwe. Kana vakazova nematambudziko mudzimba dzavo, vanogona kuzoramba nawo sezvakaitwa nevabereki vavo. Pfungwa inokosha ndeiyi. Kunyange zvazvo vamwe vanhu vachifunga kuti kurambana kuchabatsira vana vavo, ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti mafungiro aya haasi echokwadi. Imwe nyanzvi inoona nezvekurera vana inonzi Penelope Leach yakanyora kuti kurambana kunoita kuti vana vashungurudzike. Zvinotaurwa neBhaibheri. Musangofunga zvakakunakirai chete, asi zvakanakirawo vamwe. Vafiripi 2, verse 4. Mwana wangu achawedzera kufara here kana tikarambana? Vamwe vangati hongu. Musakanganwa kuti kazhinji zvinodiwa nemubereki nezvinodiwa nemwana zvakasiyana. Vabereki pavanenge vachifunga zvokurambana, vanenge vachida upenyu hutsva, asi kazhinji mwana anenge achida kuramba aine upenyu hwaanawo nababa namai vake. Pashure pokuongorora zviuru zvevanhu vakarambana, vanyore bhuku rinonzi The Unexpected Legacy of Divorce vakanyora kuti chokwadi ndeichi, vana vacho havatauri kuti vakawedzera kufara, asi vanototaura kuti zuva rakarambana vabereki vangu, upenyu hwangu hwakabva hwachinja. Bhuku racho rinowedzera kuti kuona vanhu vavaivimba nawo vasisawirirani kunoita kuti vararame upenyu hwokungotyira kuti pane chakaipa chinogona kuitika kwavari. Pfungwa inokosha ndeiyi. Vana havafari kana vabereki vavo varambana. Zvinotaurwa neBhaibheri. Kusuruvara kunopedza simba remunhu. Zvirevo 17. Verse 22. Zvii zvandinofanira kuziva nezvekurera vana tiri kwake kwake. Vamwe vabereki vanenge varambana, vanofunga kuti vanogona kubatsirana kurera vana kunyange vachigara mumwe kwake mumwe kwake. Asi izvi hazvisi nyore. Ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti vanhu vakarambana kazhinji vanopedza nguva shoma nevana vavo. Mitemo yavanopa vana inenge isina kufanana. Vanorega mwana achiita zvaanoda vachida kumufadza. Mwana nevabereki vakarambana anowanzoramba kuteerera achipa chikonzero chokuti vabereki vake havanawo kuramba vakavimbika uye kuzadzisa mhiko dzemuchato. Anogona kufunga kuti, saka nei ndichifanira kuvateerera? Pfungwa inokosha ndeiyi. Kurera vana muri kwake kwake kwakaoma, asi vana ndivo vanotonyanya kuomerwa. Zvinotaurwa neBhaibheri. Musatsamwisa vana venyu kuti varege kuora mwoyo. Vakorosi 3, verse 21, mashoko emuzasi. Pane zvingaitwa here panzvimbo pokurambana? Ibasa chairo kutanga upenyu hutsva. Zvitori nani kushandisa nguva nesimba pakugadzirisa matambudziko enyu kuti murambe muri mese. Bhuku rinonzi The Case for Marriage rinoti, kana vanhu vaine matambudziko muwanano yavo, hazvirevi kuti acharamba angoripo kweupenyu hwese. Nekufamba kwenguva, vanhu vanga vasingafari muwanano dzavo, asi voramba vari pamwe chete, vanozotanga zvekufara. Tichifunga zvese izvi, kuti vana vanyatsokura zvakanaka, zvinoda kuti vabereki vavo varambe vari pamwe chete. Izvi hazvirevi kuti vanhu havatombofaniri kurambana. Bhaibheri rinobvumira kurambana kana paitwa upombwe. Mateo 19, verse 9. Asi rinotiwo, Muna ane njere, anofungisisa nanu imwe ne imwe. Zireo 14, verse 15. Pano anengo achifunga kurambana, anofana kutanga wanyatso funga matambudzuka anogona kuzovapo, kusanganisira kukanganisa kwa zvinoita vana. Asipane zvimwe zvaunofana kuita kunze kwokungo shingirira. Bhaibheri rinopa mazana akanaka anobatsira varume nevakadzi kuva nehunhu hunodiwa kuti vave newanano yakasimba uye inofadza. Mazana acho anoshanda nekuti munyori webhaibheri Jehovha ndiye akatanga wanano. Zvinotaurwa nebhaibheri. Ini Jehovha ndini Mwari wako, iye anokudzidzisa zvinokubatsira. Isaiah 48, verse 17.